Vachitaura pagungano reInternational Business Conference yegore rino kuZimbabwe International Trade Fair muBulawayo nhasi, vachiwenga vati urongwa hwekugadzirisa nyaya yekuti zvive nyore kuti vanoda kusima mari munyika vakwanise kuvhura mabhizimisi zviri nyore hwave pamusoro-soro. Vati senzira yekubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika zvakakosha kuti nyika ive nemitemo yakanaka yakajeka uye hurumende yakazvipira kuve nemitemo yakadaro.
In order to sustain our economic growth and development agenda,
tikwanise kuva nebudiro yeupfumi inoramba ichienderera mberi munyika, hurumende yakazvipira kuti pave nemitemo yakanaka uye yakajeka. Pamusoro peizvi, zvakakoshawo kuti hurumende vemakambani pamwe nevemaindastry vashande pamwe chete pakuve nezvirongwa zveresearch nedevelopment zvinobatsira kusimudzira mashandiro emabhizimusi nemaindastry.
Vachiwenga vati hurumende iri mushishi kuedza kumutsurudza maindastry emuguta reBulawayo nekune dzimwe nzvimbo munyika pamwe nekuita kuti kuvhurwe maindastry matsva. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende vemakambani pamwe nemaindastry vaite maonera pamwe panyaya yekuvandudza mashandiro.
Sezvinozivikanwa nevakawanda, maindastry akawanda ave matangwaza uye mamwe ane michina yakachembera nekusakara. Izvo zvinoita kuti maindastry aya atadze kunyatsoshanda zvakanaka. Nekudaro, zvakakosha kuti timutsurudze maindastry edu nekuve nemushandira pamwe pakati pehurumende nevemaindastry.
Mushure memashoko avachiwenga, vanhu vange vari pamusangano uyu vapiwa mukana wekubvunza pamwe nekupawo pfungwa dzavo pamusoro pezvange zvataurwa nemutevedzeri wemukuru wenyika. Mukuru wezangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelani Jabangwe, vati vanotambira urongwa hwehurumende hwekuedza kumutsurudza upfumi hwenyika nekukwezva vemabhizimisi ekunze kuti vasime mari munyika. Asi vati vanotyira kuti kuisa pfungwa dzose panyaya iyi kunogona kuzosiya mabhizimisi emunyika akawanda ari pachena. Izvi zvatsigirwawo naamai Nyepudzai Nyangulu, avo vati ishuviro yavo kuti hurumende ive neurongwa hwakajeka hwekuita kuti mabhizimisi kunyanya madiki emadzimai ashande asingasangane nezvimhingamupinyi zvakawanda.
Ziri kunzidzi Zimbabwe iri open for business. Ko mabhizinesi ari kuvhara aya kunyanyanya zvakatarisana nemadzimai, ndo pane kushungurudza kwakanyanya. Chikumbiro changa chiri chekuti vaongororewo vaingenje ivava maregulatory authorities, malocal authorities, vatarise vakurukure kuti pane zvavanokwanisa kuita here kuti varerutse mimwe mitemo yavo nekupa hwaro malocal business people and business women kuti vakwanise kubhadhara zvavanofanirwa kuti vabhadhare kwakasiyana-siyana, asi vachipiwa mukana wekuzviita zvisingavamanikidze kusvika pekuzovhara.
VaSimon Bere, avo vange varipowo pamusangano uyu, vati kunze kwekuve neurongwa hwekukwezva vanosima mari munyika, zvakakosha kuti hurumende inyatsobuda pachena pakuti inotevera gwara ripi munyaya dzezveupfumi.
Tinofanira kunge tine yatinoti modho, urongwa hwedu isusu hwekuti toda kuzvifambisa sei. Kana tadaro, zvinozobatsira kuitira kuti kana vanhu vakutsvaga mari nevanouya kumari vaivai, vanouya vachisikopinda muzvinangwa zvatinenge tagadzira isusu. Zvakafanana na China, tinoziva kuti vana China vane mamodho avo eikonomi. Vana Malaysia vane yavo modho yavanenge vanayo. Iye zvino izvo tikanga tichifamba tikabvunzwa kunzi saka muri kuvaka sei, ndehupi hwaro hwamuri kushandisa kuvandudza upfumi hwenyu, tinogona kushaya kuziva kuti totaura kuti chiti chii.
Musangano weInternational Business Conference unoitwa gore rega rega sechikamu cheZITF uye unopindwa nevanhu vakasiyana-siyana kusanganisira vakuru vakuru mune zvemabhizimisi nemaindastry. Gungano reZITF rakatanga nezuro uye richavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.